Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 8 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa basa kurukota zvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira. Vanhu vakatora mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe vokundikana kubhadhara zvikwereto zvavo kubhanga iri. Guta rechinoi rowirwa nedambudziko rechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kubata munhu wese nepamusana pekushayikwa kwemvura yakachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa basa kurukota zvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira vachivapomera mhosva yekuita zvinhu zvisingatarisirwe kunge zvichiitwa negurukota. Vamunangagwa vati vashandisa section 340 nesection 104 yebumbiro remutemo wenyika mukumisa basa amai Mfumira. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vabvuma kuti ichokwadi kuti amai Mfumira vabviswa pachigaro chekuve gurukota rezvekushanyirwa kwenyika. Amai Mfumira vari mujeri pari zvino vakasungwa mwedzi wapera nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa huori panyaya dzemari dzekuNational Social Security Authority kana kuti NASA idzo dzinonzi hadzina kushandiswa zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ravo vaLouis Uriri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nhasi tiri kuenderera mberi tichiongorora nyaya yekuti pane vakuru muhurumende, mubato reZANU-PF uye mumwe mubato rinopikisa vakatora mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ vave kukundikana kubhadhara. Pane gwaro rine mazita evanhu makumi maviri nevatanhatu vari kunzi vamwe vakatora mari vachishandisa zvematongerwo enyika sezvo zviri pachena kuti havaikwanisa kubhadhara zvikwerete izvi. Asi vamwe vakanyorwa mugwaro iri vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanonzi vakakwereta mari kubhanga iri vanosanganisira mudzimai wevai vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye mwanakomana wemutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa Jr. Hatisati takwanisa kubata vaviri ava kana magweta anombovamiririra sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vamwe vanonzi vakakwereta mari igurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vari kubhadhara chikwereti.
Vakakwereta mari sekambani inonzi Milestone. Takwereta mari kudaro hatina kungokwereta chete kuti tiwane mari iyoyo. Takatoisa matitle deeds epropati. Projekti yataida kuita haina kuperforma sezvataida. Saka kambani yakazotadza kubhadhara. Iko zvino tine arrangement yatakaita neCBZ kuti tibhadhare mari iyoyo zvishoma zvishoma.
Vamavhima varamba kuti vakashandisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane chikwereti ichi.
Hatina kushandisa hofisi. Chatakashandisa ipropati yataive tinayo. Mabhengi ose kana achipa munhu mari ndozvaanoita. vanotarisa kuti une security here.
Nengo yedare reparamende inomirira Zengeza West uye vari mutedzeri wasachigaro webato reMDC vaJobskala vanoti havana chikwereti sezvo banga iri rakatengesa zvevakwa zvavainge vavaka kuchitungwiza mushure mekutadza kubhadhara chikwereti.
Mukatara muchiti pamari yamakatora kuchidzidzi makonewa mutetenyuri, nokuti handina mari kana chikwereti chanacho kuchidzidzi kana kuti uye zvinoitisa munhu penzi kungotiguwa rangofambarete pasocial media. Kare kare kuna 2005 ndikavaka shopping complex yakazotengeswa nebhengi kare kare ikoko. Saka zvimwe zvese zvinotaurwa izvi, I don't know anything, hapana chatoziva.
Vaskala vanonzi vane chikwereti chemari inosvika zviuru zana. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF uye vaimbova gurukota rehurumende vaObert Mpofu vanonzi vakapiwa chikwereti chemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu, asi vati vakakwereta mari yakawanda kudarika iri kutaurwa iyi vakaidzosera yose. Nekudaro vanoti havazive chikonzero chekuti vari kusvibisirwei zita ravo.
No, it's consensical. In fact, I borrowed more than that a long time ago. And all the money has been acquitted as the agreement with the bank.
Ini ndakakwereta mari yakawanda kudarika yamuri kutaura. Ndikaidzosera yose. Hapana chakaipa kukwereta mari kubhanga. Zvinoratidza kuti hauite zveuori.
But in Zimbabwe it looks like it's a crime to borrow money from the bank.
Amai Edna Madzongwe, avaimbova mutungamiri wedare reSenate, varamba kuti vane chikwereti kuCBZ.
Ndakutaurirai kuti kungosvibisana. Handina chikwereti neCBZ. Whatever that bank is. Ini bengi rangu rozi POSB.
Murwiri wehondo yerusununguko vaEndi Muhlanga vativo chikwereti chavo chishoma pamari yavari kunzi yakakwereta inosvika zviuru mazana maviri.
Zvikwereti tinazvo, but zita iroro ravakaburitsa rangu rakati ENDY. Ndakanga ndakakwereta 90. Tiri kutodzorerana zvakanakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru vebhanga reCBZ zvakare nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gweta riri kunzi ritevere zvikwereti izvi vatenda ibiti vakaudza Studio 7 nezuro kuti vainge vapiwa basa rekutevera vanhu vane zvikwereti, asi vakati idzi hadzisi nyaya dzavanotaura nevatori venhau sezvo vasingakwanise kufukura hapwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda kusanganisira vezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira oga vakaungana muHarare nezuro vachiona kuparurwa kweItai Dzamara Trust. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Avo vana vavaitai Dzamara vachishuvira baba vavo zuva rekuzvarwa rakanaka. Trust iyi yakaparurwa musi wakaberekwa vaitai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika mumusha weGlenview musi wa9 kurume muna 2015. Munin'ina wavadzamara vaPatterson Dzamara vakati mukoma wavo munhu aimirira zvakawanda kusanganisira rudo uye kurwira kodzero dzevanhu.
Chavo donzvo ino trust kunge ichiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende.
Sachigaro weItai Dzamara Trust Bishop Anselmo Magaya vakati vakaomba trust iyi kuitira kuti vazadzise zvaishuvirwa navadzamara.
Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisapie dzipere. Tiri takazvigadzirira kudeura ropa redu kuti tife vaturaye kana vachida. Ndava hazvina humwari kuti unotora munhu unopamba munhu. Iko zvino izvi Itai Dzamara vana vake havari kushaya muriritiri. Ndochinhu chokutanga ichocho kuti tichida kurwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri tirikuda kudhimanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti itaidza mara awanikwe. Kana vakamuraya vabude pachena uye justice iitike.
Bishop Magaya vakati hurumende iripo inofanirwa kutsvaga yowana kuna vaitaidza mara, kana yatadza inofanirwa kubviswa pachigaro sezvakaitwa vaRobert Mugabe munambudzi 2017. Vamwe vakashanda navadzamara musangano reOccupy Africa Unity Square muzvare Linda Masarira vakati vanofara kuti vanhu vatsigira chirongwa chekuumba trust yavadzamara.
Tichirangarira kuti itai yakasiya vana nokutendana nenyasha. Anditi vana vada kuchengetwa, vada kupedza kudzidza. Asi chasara chatine nyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti taidzamara aripi. Tinoda mutupi wake kana chinga akashaya. Muri yake inofanira kuzorodzwa mupfungwa nendakariro.
Mudzimai wavadzamara Shefra vanotiwo zvinofadza kuti vanhu vakawanda vari kurangarira murume wavo nemabasa ake.
Zvinhu zvandifadza nyangwe hazvo tisiri kuziva kuti taaripi uye chichakaitika. But ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyoka kuti murume wako ariko uye kwaitwa itaidza mara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Jesina Mukoko avo vakambopambwa nevasori vakagara muutapwa kwemazuva makumi maviri nerimwe vanoti vanonzwisisa dambudziko rakatarisana nemhuri yavadzamara uye shuviro yavo ndeyekuti dai vakavapamba vavadzora kumhuri yavo.
Iye zvinoizvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa, mhuri isisina mwana wayo. Zvinhu zvinorwadza kunyanya. Asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara. Kuvari kudii kungotaura kuti munhu ari kupi? Kana asisiko vanhu voziya muri yowana inonzi closure pachiro.
Mutungamiri weMDC Advocate Nelson Chamisa vakati zvinosuisa zvikuru kuti munhu anonyangariswa munyika nekuda kwekuti ane maonero akasiyana nevari kutonga. Nechitatu, gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vakaudza paramende kuti hurumende ichiri kutsvaga vadzamara uye hapana zvizhinji zvaangataure pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai maviri akanga akazviteya nemabhambu nezuro anonzi akazviputitsira mabhambu aya muNigeria. Vanhuwo zvavo vatatu vakafa uye vamwe vanhu vasere vakakuvara muchiitiko chinofungidzirwa kuti chakaitwa nechikwata cheBoko Haram. Kudzingwa nezuro mudare reparamende kwenhengo yechidzimai yedare reparamende muKenya muchire mekunge yapinda mudare nemwana wayo ane mwedzi mishanu uye achiri kuyamwa kwasimudza mutauro pamusoro pemadzimai anoyamwisa vana vavo kumabasa. Dzimwe nhengo dzedare iri dzechidzimai dziri kukurudzira paramende kuti iumbe mukana unopa mhuri kodzero dzakatambanuka. Zimbabwe iri kucherechedza nemusi wemuvhuro magamba akarwa muhondo yerusununguko ose angave mapenyu kana vakafa paine kurudziro kubva kumagamba aya yekuti hurumende iwedzere zvainoita mukuona kuti vagara upenyu hwakanaka. Vakarwa hondo yechimurenga ava vari kuda kuti hurumende iwedzere mari dzekubatsirikana dzavari kuwana kuitira kuti dzifambirane neuremu hwemari kumabhanga pazuvaro uye kuti vabvumidzwe kupinza munyika dzimotokari vasingabhadhare mitero kuti vana vavo vakwanise kuwaniswa mabasa pamwe nezvimwe zvakawanda. Asi vamwe veruzhinji vanoona sekunge vakarwa hondo ava vave kutora mukana uyu kuzvipfumisa vasingatarisiwo kuti vamwe vakabatsira muhondo yechimurenga vari kuraramawo zvakadii. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia pamwe nemumwe murwiri wehondo yerusununguko vakarwa vari kudivi reZipra vaMax Mukandla. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nekucherechedzwa kwezuva remagamba.
Ndinofanira kutanga nekutenda nyika yeZimbabwe ruzhinji rwevanhu mukucherechedza chinhu chakaita kuti vave vanhu vane zita ravakanga varasikirwa naro nekuda kwekupambwa nevarungu vakanga vauya kuzotora upfumi hwenyika ino nesimba rezvematongerwo enyika. Ndinoona soruremekedzo rwavakaita kune vanhu vakarwa hondo vapenyu nevakafa kuti vawane nguva yekuzorora nekumborangarira mupfungwa dzavo nokutarisa zvakaitika nekutarisa zviri kuitika vakatarisana nenhoroondo yavo yekusununguka kwavo. Pane kunzwisisa kunonzi ivo vanhu pachavo ndivo vaitire ngano dzepano pasi.
Vamukanza,
tinotenda pazuva guru iri rokuti tese tiungane patinoungana. Kana dai tisina kuungana sezvo tine bad state of core yeikonomi yedu kuti vanhu vaunganidze panzvimbo imwe chete, asi ndinopa kutenda kuti vanhu kana vachiri kurirangarira kuburikidza nehurumende ichiziva kuti iri zuva iri izuva rakakosha kuremekedza vakasara kuhondo vazvopfuura zvavo after the war. Ichi chirongwa ichi hachisi chepolitical party, ndechemagamba akasunungura nyika.
Vamahiya, munogutsikanawo here neraramo iri kuitwa nevakarwa hondo yatingati welfare yemaavo veterans?
Ndiri kuzikanwa semunhu agara achitaura achiedza kuratidza nyika kusabata kwayo kwaii kuita vakavarwira kuti vave norusununguko. Varwiri vorusununguko mune mamwe mapepa ndiri kutaura kuti vari kurarama nemari inoita 0.48 US cents per day. Izvozvo izvo ndinoda kukurudzira hurumende yedu nenyika igamuchire nekurangarira varwiri vorusununguko, kurege kungova kuvarangarira chete pavanenge vachiita sezvekuitika izvi, asi zvive zvechokwadi zvichionekwa muzvidhu, vachengete vanhu vavo.
Vamukanza, munoti iwo neraramo yevakarwa hondo yerusununguko?
Raramo yevarwiri yerusununguko haina kumira zvakanaka. Chikonzero ndechokuti havasi muparliament. Kuparliament ndokunogadzirwa kabumbiro romutemo, nogadziriswa zvinangwa zvatingati in English end of treaties of armed struggle. Saka izvozvo hazvisi kuwanikwa muparliament. Vari muparliament vaya vakapinda neticket vemapolitical parties of their own choice. Tinofanirwa kuti pa 10 provinces war veterans vaitwe vanhu vari represented muparliament as a quota system. Ndokuti tigadzirise zvakanaka zvichemo zvedu, kwete kuti tinonokumbirirwa. Tinokumbirirwa nani? Handizvo zvatisingati izvozvo. Mari dzacho dzedzemawelfare ayaya isi peanuts, hapana zviripo. Asi hatichemeri zvese kuti veterans chauya war veterans. No. Pane pamwe patinoti apa ndepedu.
Vamahiya, munoti ine zviri kutaurwa navamukanja?
Ndoda kuwedzera pataurwa navamukanja kuti kana varwiri vorusununguko vakanga vasina kumiririrwa, vasina kuzvimiririra muparlamendi, hazviiti. Asi zvinoda kuzikanwa kuti zvakaitwa deliberately kubva pana 1980 mahall veterans akarambwa, kana kuti akarambidzwa akasaremekedzwa vanhu vakapinda munyizvigaro zvepati. Mahall veterans ari kunze, iye zvino vari muparlamendi vacho ndivo vasingadi kunzwa nyaya yataurwa navamukanja. Neyandiri kutaurawo neni kutsigira kuti tinofanira kunge tiine kota yedu yatinotaura zvine chekuita nenyika. Isusu takamirira nyika, tisina kumirira a political party. The old dispensation did not respect the war veteran. In actual fact, havatime, vanga vasingatotimi zvechokwadi.
Vamukanza, munofunga here imi kuti hurumende yavepo yakukwanisa kunge ichichengeta mawar veterans sezviri kutaurwa navamai?
Ichokwadi ichocho. Kana tichida kusimbisa chinonzi hurumende, isusu as war veterans tinofanirwa kunge tiripo kune all departments. Sezvo tiri kutaura nenyaya yedevolution, devolution inozikama nemawar veterans vose vakairwira, vanoiziva, vakaidzidziswa vasati vapinda muno munyika. Koti chapiri, pane new curriculum iyoyo iripo iyi, kana kuti history chaiyo. History inofanirwa kuti idzidzisiwe kuchikoro nomunhu anoiziva practical yezvematongerwo enyika yedu. Tisu tinofanirwa kuita maworkshops, tichiita maworkshops okudzidzisa vanhu kana macounselors chaivo aripo nhasi. Devolution haasi kuiziva kuchakamirira chii. Saka vanofanirwa kuona chirongwa ichocho vachidzidzisiwa nemawar veterans vachidarika nzvimbo nenzvimbo.
Vanga vari vairwe murwiri wehondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMax Mukandla vari parunare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe, National Liberation War Veterans Association, vaDouglas Mahiya, vari parunare muHarare nestudio 7. Guta rechinoi rinonzi rawirwa nedambudziko rechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kubata munhu wese nepamusana pekushayikwa kwemvura yakachena. Kusvika parizvino vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe vanonzi vabatwa nechirwere ichi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Meya veguta vaDike Makumbe vebato reMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vabvuma kuti vaita dambudziko remanyoka munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Vamakumbe vati kushayikwa kwemagetsingwa dzakawanda zviri kukonzera kuti kanzuru itadze kupomba mvura yakakwana kuvagari.
For vanhu vaakunotora mvura muother sources, we have got shortage yemvura nechikonzero chekushayika kwemagetsi. The pumping time is so limited. We are pumping 6 hours or 7 hours per day.
Kanzura weward 4 vaBrighton Mizha uko kune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere chemanyoka kusvika parizvino vati sezvo wadhi yavo iri pedyo nerwizi rweManyame vagari vari kutora mvura murwizi iyo inozonwiwa nevana.
Tine shortage yemvura so vanhu vakunotsvaga dzimwe sosi dzavanowana nadzo mvura. Pamvura iyoyo madzimai anonotsvaga mvura yevana vaenda kuzvikora voisa mumba ivo vanenge vane agenda yekuda kuzodira mutere kana vashandisi. Then tuvana tkunouya tuine nyota tongosvika tonwa mvura yakasviba. Saka ndo chimwe chatatsvaga kuona kuti chii chakonza kuti mudumbu muitike kuvana. Zviri kuitika kunyanya kuvana.
Asi mumwe mugari amai Rosemary Karonga vati manyepo kuti vana chete ndivo vari kurwara nemanyoka vachiti ivo vakarwara nemanyoka vanwa mvura yavakachera papombi yepamba pavo.
Isu tinodawo mvura yakachena. Ndidambudziko reti totofungidzira kuti tinogona kunge iri mvura isina kunyatsoita zvakanaka nokuti ipo panapa location rwese anongori mudumbu kurutsa mudumbu kurutsa kuvana vakuru zvese. Saka ivo vavapa point yekuti vana asi vakuru nechi nevadiki vacho zvese zonke. Ndakangomuka ndichirwara mudumbu ndikatadzakunzwisisa kuti chii. Ndikaenda kukliniki ini baba vangu handichere mvura yekumatsime kana yepai ndotochera mvura yepateko.
Amai Karonga vati vanochera mvura pakati peusiku sezvo iri nguva inouya mvura kwenguva diki.
Mungwane kumatuko usiku sokuloko kune usisina mvura. Tirikutera kuba tirikuna takasvinura izvozvi ndakudzeri ndabuda savana na 4 ndochera mvura. Ai 6 sokuloko kwakusisina mvura.
Mukuru wezvehutano mukanzuru Dr. William Mayao vati kusvika parizvino vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe varapwa manyoka kumakiriniki matatu ekanzuru. Pakiriniki yechinoi vanhu makumi matatu nemumwe vakarapwa manyoka. Pakiriniki yechikono hono vanhu makumi maviri nevanomwe vakarapwawo chirwere ichi uye vanhu vanosvika makumi maviri nemumwe vakarapwa pakiriniki yekumuzari. Dr. Mayava vati vari kushanda nebazi rezveutano kuitira kuti dambudziko remanyoka ripere. Vatiwo huwandu hwevanhu vave kuenda kunorapwa manyoka hwaderera mumazuva maviri adarika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Hello, Maskara says it's Marvin.
Ai wata square, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naye ari kukadoma. Sofanga tiro zvapana chatikairongera kwezve, zvinhu zvachona zvese zviri kudhura. Mabhazi chaiwo kubva kuhara ari kuya kuno kukadoma. Tiri kutangira pa 25 kusvika pa 30 kana kuti 35 zvokuendera nokuti kubhadhara na eco cash here kana kuti ne cash.
Saka muri kuzvigona sei ikoko?
Hapana kutongotara mamawo chingokiya kiya kuti uwanopa unobata upano kupawo mare. Day pass we rest kana kana $20 kana 10 minimum mo unono kana mari yekuendesa kumba mangwana zvimwe ndo zvakadaro kusvika mwedzi wapera kuti uzowanawo mari anongochida kushandisa nokuti kubva mutown kuenda kumba iko zvine zviya $3. Ini ndinofira hangu kuti dai kuri kunzi zvinyika yakamira hayo zvakanaka ndaifira kuti vagovhura zvavo maindustry ndokuitira kutiwo vanhu vazhinji vanomuka nokuita se wokunge vachikwanisa kuenda kumabasa vachishandawo. Zvinenge zvisinai nokuti vazhinji vechidiki vakapasa vanogara mumabridge, vamwe vanogara mumasiti, chekuti mumwe atekumwe mukomana ndinotoziva shamwari yangu akatopasa form 6 yake atori ne 15 points anotondodza kuti inini handisi ndakaenda kubasa nokuti mabasa rechina hari bhadhari, saka zvitori nani ndichitengese mafoni chisikira hangu ndakadhakwa. But unongozvitonoti munhu atori nedirection.
Ndimurisi muHarare. Pauridi hapana kana chatakaronga because zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka izvi pete. Mari hapana, zvinhu zvacho hazvikuwanikwa zvakazi. Tange takangogara zvedu tichingofambidza nguva chete. Mari kezi chaiyo takutotenga nema50% tenga mari. Para zvikitika ndezvekuti tete mari iri kunetsa kuwana kumabhengi. Saka ichinetsa kudaro kana uchitoida kuiwana kune vakomana vanonga chita zvekutengesa mari maekokeshi. Takiitenga nema50%. For example, kana uchida $100, vana kutaurira kuti isairi kana 150
paikokeshi.
Kana kuti isairi 200 kuti ukwanise kupiwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiwa ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi apiwa mukana wekurwira mukombe unoverengwa pasi rose weWorld Boxing Federation. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manyuchi ari kupinda munhandare musi wa28 Gunyana achirwana naNadine ari kwekuFrance makwikwi ebhande reWorld Boxing Federation rehuremu hwemiddleweight. Vaviri ava vari kukandana zvibhakera muHarare International Conference Center, umo Manyuchi asati amborohwa kubvira atanga kurwira munhandare iyi. Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iyi mushure mekupunzira pasi Augustin Julio Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Kunyange hazvo mukombe weWorld Boxing Federation uyu usina huremu unosvika pamukombe weWorld Boxing Council weSilver uyo Manyuchi akambotora, mukombe weWBF uyu unoremekedzwa zvekare pasi rese. Pari zvino bhande reWBF iri harina munhu. Manyuchi anoti aive akamirira mukana wakadai kwenguva yakareba, achiti haasi kuzosiya mukana wakadai uchidarika asina kutora mukombe wacho. Mutambi wemuZimbabwe uyu anoti anga achiita gadziriro yakasimba zvekuti kana mutambo uyu ukanzwiitwe nhasi anopinda munhandare achikunda. Muongorori wemutambo wetsiva vaGerald Sachikonye vanoti semaziviro avo Manyuchi haasi kuzorohwa pamusha.
Aiwa Manyuchi andokunda because isi takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita pepe, I don't think kuti he stands a chance munhu wekuFrance iye because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Kunze kwemukombe weWorld Boxing Council, Manyuchi akambotora zvekare mukombe weAfrica Boxing Union uyo akadzivirira katatu. Pari zvino Manyuchi ndezvekare ane mikombe yeGlobal Boxing Union neUniversal Boxing Council iyo akatora apo akarova Acosta. Muongorori wezvemitambo vafarai kambamura vanoti nezvaitwa naManyuchi pari zvino mutambi uyu anofanira kutambidzwa ruremekedzo rwemiriri wenyika.
VaManyuchi vanofanira kupuwawo passport yakapuwa guest government tsvukuye diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Uyo ane makore makumi matatu ekuberekwa ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe murongwa hwevatambi muWorld Boxing Council muremu weWelterweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mimi na Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Ncwabakazi 2019 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
UZamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Siyananzelela ukuthi walwisana lobuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walwisana lobuncindezeli lobu engomunye wama-human rights activists.
Sokusungulwe isikhwama sokunakekela imuli yentatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu u-Itai Dzamara izolo eHarare.
Namhlanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathela lokufaka i-commission.
Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamhla beqoqisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Uhulumende wethule umbiko othi umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mufumira oyetheswa icala lenkohlakalo elisacutshungulwa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yebunjwe ukuba inakekele imuli yentatheli izindaba elodumo njalo ikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu eyathunjwayo yanyamalala engaziwayo ukuthi ngaphi. Sikhuluma nje u-Itai Dzamara isungulwe eHarare izolo. Abantu emkhosini lo bakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuphathisa imuli ukuze ithole ukuzinza engqondweni ngokwenzakala kuye uTsamara. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Dini ngemva kokuthunjwa ngabachaza ngelwa ukuthi ngamapolisa ensitha ngoba ichothoze uhulumende kaRobert Mugabe esabusa. Inhlanganiso ye-Itai Dzamara Foundation isungulwe izolo lapho imuli kaDzamara egoqela abantu bakhe nomkakhe behlanganela laba abasebenza loDzamara bekhumbula iminyaka engamashumi amane yokuzalwa kwakhe 40 years. Inhlanganiso le izasetshenziswa ukuqoqa imali ezaphathisa imuli kaDzamara. Lolu hlelo luthole usekelo kwabanye abalwela amalungelo oluntu lapho abakhuthize uhulumende ukuthi aqhube uphenyo oluzaveza ukunyamalala kukaDzamara. Unkosikazi Justina Mgogo ngomunye olwela amalungelo oluntu njalo engomunye wahlukuluzwa ngamapolisa ensitha ngokuchothoza wengumongameli uRobert Mugabe ethi uhulumende ulomlando ukuchasisela imuli kaDzamara ukuthi kwenzakalani kuye.
Umbiko engiwuchiyela uhulumende ukuthi imuli le imelele ukuthi izwe ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuyithayi. Uyithayi ube isizalwane seZimbabwe, ube lelungelo lokuthi agcinwe uhulumende. Uhulumende ulomlando ukuthi imuli le ibe kwazi ukuthi uyithayi.
Umugogo ubuye wathi bekubalulekile ukuthi kusungulwe inhlanganiso enje ngowabantu abakhe besesebancane njalo bazakhula bengalwazi uthando lukayise.
Yinto ebuhlungu kakhulu ikakhulu nxa umuntu esehlukuluzwa. Kuba lokulimala komuntu waphakathi yinto enzima kakhulu ukuthi kuhlale imuli yakho ingazuthi ungani. Khathesile mule labantwana abancane, abantwana laba abalwazi uthando lukababa ngoba ubaba wabo kasekho. Kube buhlungu kakhulu behlabela ingoma yebirthday ngoba namhla uyithayi ubefanele abe leminyaka engamajumi amane.
UDzamara udume ngesikhathi egukela umkhankaso wakhe wokulwisa ubuncindezeli bukaMugabe owe Occupy Africa Unity Square campaign lapho ayitshengisela egcekeni le Africa Unity Square eyedwa esikhathini esiningi. Lokhu kwakhathaza uhulumende kaMugabe kwabangela ukubotshwa kwakhe kaningi-ningi. kodwa uzamara waqhubeka ngomkhankaso ochothoza obuncindezele bukaMgabe kuze kuyefika ekuthunjweni kwakhe mhlaka 9 Mbimbitho 2015. Uzamara wacina ukubonakala ethathwa ngodlame duzane nomuzi wakhe emzini weGlenview ngamadoda amahlanu acathenwa ukuthi ngamapolisa ensitha. Isikhulumeli sebandla liphikisa leMDC yomnumzana Daniel Molekeli uthe ibandla lakhe lisekela inhlanganiso yita iZamara Foundation ngoba uZamara wayekhola ukuthi uZulu lembono etshiyeneyo njalo kumele ayiveze echelesile okuyikho ibandla lakhe elikhulwa kukho.
Thina njengenhlanganiso ezi-MDC siboneka ukuhle ukuthi sisekele imoli kayita iZamara loyo sikwaziyo ukuthi he was abducted almost 5 years ago.
Kodwa intatheli izindaba ekade zikhona kulo mbuthano zithi zikhumbula uZamara njengendoda eyazimisela ukubona iZimbabwe ekhululekileyo. Ukhutha iGerede oyintatheli izindaba uthe ubuqhawe obavezwa nguZamara kufanele bunike idlabuzane ezinye intatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi ziveze ubuncindezeli balabo abasembusweni kungela kwesaba.
UZamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Senanzelela ukuthi walisana lokuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walisana lokuncindezeli lobu engomunye wama-human rights activists. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayendoda eyayifuna ukubona umuntu wonke ekwanisa ukuveza imbono etshiyeneyo ekhululekile engelakwesaba.
Kusukela uZamara ethunjiwe akuzake kube nemizamo kahulumende yokuthi ahlolisise ukunyamalala kukaZamara. Uhulumende weZANU-PF lembali yokuthumba labo abamchothozayo. Kuminyaka edluleyo uJessina Mgogo laye wathunjwa watshaywa kabi evalelwa entolongweni zamapolisa ezazifihlele uZulu laye esethiswa icala lokubazwela lokuthi wayefuna ukugwenqula uhulumende kodwa wacina ekhululwa esetholakele ngelacala. Ukuthi ngomnyaka wedluleyo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa waphunyuka imizamo yokumthumba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqeda imikhuba emibi yenkohlakalo. UZulu uveze ukuthandabuza ngokusebenza okwenza i-commission ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwe-commission okumele icubungule imikhuba.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isakhwehlela kancane, siyayilungisisa.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwe-commission okumele icubungule imikhuba yenkohlakalo elizweni e-Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Umnumzana Njabulo Moyo obemele inhlanganiso ye-Transparency International uthi inkohlakalo yiyo engezelela indubo zikaZulu elizweni.
Kanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathela lokufaka i-commission. So siyahluza ukusebenza kwe-commission, sihluze lokusebenza kwenhlanganiso ezishiyeneyo ezizimele sodwa lenhlanganiso ezisebenzelana lengatsha zikahulumende ukubana ingalishwa njani ubugwelegwele njengobana kuyibo okungezelela indubo zikaZulu.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi i-commission le efakwe nguhulumende ilomsebenzi omkhulu wokwakha ithemba kuZulu.
Okuqakathekile ukuthi nxa ukuthi izakhi ile ndlela yokuthi kwenze lokho ukuthi ifundise abantu kube le ndlela esingathi ingathi nangeza whistleblowing ukuthi balimukise izakhi nxa kukhona abakubonileyo okubugwelegwele njengokuthi abantu bafundiswe bekwazile nabo ezikhona abangazisebenzi zambe kulakuboneni babone ubani esenzani. Ngokunjalo ngibona ngani kungaba ngcono njalo futhi okunye ukuthi kumele izakhi yenze isakhi ngesikhiwa ibuilda i-confidence ukuthi abantu bayethembe, kumele ibe close to people and ibona ngani isebenza. And umbuzo ukuthi khona na kule political will yini uhulumende uyafuna ukuthi corruption ibuyiswe kumbe le lip service. So konke lokho mina mbonani kwenza ukuthi khona kube ngcono ukuthi uZulu ayethembe ukuthi zakhe zasebenza.
Umnumzana Mlando Ncube ongukansila wakoBulawayo uthi uhlupho lusebantwini ababona imisebenzi yenkohlakalo kodwa bazithulele.
Kwelegwele le abayithi corruption ibulala isizwe kakhulu, kodwa inkinga esilayo yokuthi bonami okuyibomele esikhangelele ukuthi besikhangelele isizwe sethu kungumkhonomethi babatshontshayo. Kodwa inkinga ayikho kuba bona abatshontshayo, inkinga isebantwini abababona bethule. UZulu wonke kumele amanga. Umuntu lana akatshontshelisi ilizwe, kutshontshela thina. So kufuna sonke lokhana kukabili abomthetho nathi njengezakhamizi esithu esitshontshelwayo.
Umnumzana Decent Bajila ongomunye wenkokheli yabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukwethula kwemithetho ejezisa kanzima abafunyanwa phela macala enkohlakalo.
Ngibona ngathi udaba lwe-corruption ludaba luqakathekileyo ukuthi abantu baluzwisise, kodwa isifiso sami ukuthi ngakuyaba le mithetho ekhona eyenza ukuthi inhlawulo zokuba corrupt zibe nzima, kufana le lokugwetshelwa umdili kajele kumbe ukuthi uthathelwe impahla yakho ongabulayo yonke ngesizathu sokuthi ubanjiwe ukuthi ubuyenze i-corruption. Kunganani lokuthi i-corruption yakhona ubuyenza uphakathi kwahulumende kumbe ungaphandle. Labadala beme ukuthi bebesenza ukudiza behamba labantwana, ngoba lokhu kuzadala ukuthi i-corruption iqhubeke ibe lisiko sisiya phambili.
Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo abakoBulawayo bahlangene lamhla bexoxisana ngodaba olusegudwini eZimbabwe abaningi abakholwa ukuthi yilo oselubulele ilizwe olwenkohlakalo. Emhlanganweni lo kuvele ukuba kulesidingo sokuba i-commission kahulumende eZimbabwe Anti-Corruption Commission yakhe ithemba kuZulu ngoba iningi likhanye lithandabuza ngokusebenza kwayo ikhululekile. Abekhansili yakoBulawayo bakhuthaze uZulu ukuthi angathuli lapho ebona umkhuba wenkohlakalo usenzakala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi umphathi Ntambo obona ngozokwethekelelwa kwelizwe inkosikazi Prisca Mufumira owetheswa icala lenkohlakalo elisathoniswa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Embikweni owethulwe lamhlanje isiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthi unkosikazi Mufumira usekhutshwe kulesi sikhundla ngenxa yokuziphatha kwakhe okungafanelanga ihofisi yakhe. Ngakwelinye icele emkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi lamuhla uhlangane leziphathamandla zamanye amazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezichasisela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Lokhu kwenzakala ibandla le-MDC lisithi lisola inkohlakalo evezwe kunhlanganiso ye-NASA okhomba ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi lwachaphaza imali kahulumende, njalo kufanele bonke abaphatheka kulinkohlakalo bajeziswe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 xoxe lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Kade indaba ze-corruption zabahambe elizweni kumelelwe ukuthi one day ke kuphonga ukudubuka nje kube lokuyi-one okubambekayo kuzwakalayo ukuthi indaba ye-corruption ilungiswe njani. So ngendlela le ebanjwa ngayo yena le indaba ye-NASA le, wonke ukubothwa kwaminista, le-reaction from umuntu wonke elizweni nama-opposition parties ku-include labo kanye abe-ZANU-PF, I think kutshengisa ukuthi kule starting point maybe enika ithemba ukuthi something e-serious ezakwenzakala elizweni ukuthi indaba ye-corruption ikilungiswe once and for all. Let's hope supervisor izindaba ezathathwa serious bengayenzi lokhu kade behlala bekwenza kokuthi babopha umuntu aphinde akhitshwe kunyamala le kuphelele emoyeni.
Ibandla le-MDC licebisa ukuthi ngabe iziphathamandla azihlali ezikhundleni okwesikhathi eside ngoba yikho okwenza kube le nkohlakalo. Ikunganceda yini lokho?
Not kunasa kuphela. Vele iproblem esilayo kakhulu eZimbabwe yiyona le yokuthi abantu bagcinwa ezikhundleni zabo izikhathi ezinde kakhulu. And umuntu angahlala esikhundleni isikhathi eside uyahlala zathi bhekhe ngahlala kupholi sesenze ngani sokuyindawo yakhe, sebesenza izinto abazifunayo. Uthi ngakho uyavuma ukuthi yonke konke indawo zonke kuma-parastatus wonke every kuma-government departments wonke laba abantu abaphetheyo kumabhodi kumbe ngaphi ababe lama two term limits ukwenzela ukuthi umuntu angasilile angawumele ndani eyi-one yikho kwenza ukuthi umuntu agcine ganga. So I think isuggestion enhle kakhulu ukuthi ngalayo i-MDC iyama ngayo lanyakana kumbe bezangena embusweni kube yinto abayi-implementayo yena le iyasolva ama-problem amaningi. Nakhala bona baba ku-corruption abaningi ngabantu esesibarisyike kakhulu njengelizwe asiswela afakwela pha asusela afakwela kubele kube within the system bonke bere kube within the system beze bicele besazi ukuthi akula nto esiyenziwayo yikho sikhipha amaseli amakhulu kangaka.
Abanye njalo basola ukuthi kubakhona abanye kubandla le-ZANU-P F labo abalenkohlakalo okumele ukuthi ngabe sebeveziwe egcekeni
ngendlela izakhi ebuya ngayo. Ngibona kumele ukuthi lapha abakhona bayethukile ngoba sinje sonke elizweni siyakwazi ukuthi noma kanjani nabantu abanjengabo Obedi Mpofu sibamelele ukuthi size ukuthi kade kuthiwani ngabo ngoba ngeke bebe lakho konke lokho esikwaziyo abalakho kungela ngitho ukuthi kuthiwa ngenzeni. So lapha abahlezi khona bathala uvalo and we hope ukuthi bazaba serious abantu bezakhi nge-approach yena le abaqale ngayo kuhambe kuze kuyephithwa ngitho la kubani ngitho la kuyi-president nxa elezandla ezintweni ezimbi. South Africa labo amanye amazwe siyabona o-president bethwaliswa nzima ngezinto zabo ezingaqedakaliyo abazenzayo ngoba kuyinto into ebulala ilizwe leli ngaphandle kwe-corruption yiyo number one thing ebulala ilizwe leli aliqeda tu.
Hello ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inkinga ezibhekane labo esifazane ngalezi zikhathi zobunzima obudalwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni njalo lokubotshwa kwabantu abaningi eSouth Africa izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani uhlelo. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwela amalungelo oluntu labokholo lwesimuslim kwele Holland bathi besabela ukuthi kulabanye abakuhulumende abangaba lephakaphaka lokufuna ukulandela isiqondiso sokwalisa izembatho ezivala ikhanda lobuso ezivame ukusetshenziswa ngabokholo lwesimuslim ikakhulu abesifazane. Ele China selilaye ummeli wele Melika kwele Hong Kong ukuthi angangeneli kungxabangxoza yomndeni lapho abantu abatshengisela besola ele China. Abogatsha lobudlelwano lamanye amazwe bethule umbiko otshela ummeli weMelika ukuthi achiyane lomkhuba wokuhlangana labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kwele Hong Kong. Kulamankampani aweZimbabwe alichumi lanhlanu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale edolobheni leGaborone kuyona le iviki. Amankampani la athi alethemba lokuthola imikambo emitsha ngaphandle kwelizwe ngesikhathi leZimbabwe libhekane lobunzima besimo somnotho ikakhulu ukusilela kwamandla kagetsi osekuphazamise amabhizimusi amanengi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele kweleBotswana.
Amankampani achiyeneyo aweZimbabwe agoqela iCarousel, Capital Timbers, Codcam angamanye aze embukusweni weBotswana Global Expo osungulwe ngolesibili eGaborone. Uhlangothi olubona uhuga ibhizimusi elizweni oleZimtrade yilo oluncedisa amankampani la ukuthi akhankasele ibhizimusi embukisweni weBotswana Global Expo. Umqondisi weZimtrade koBulawayo umnumzana Similo Nkala uthi bakubone kufanele ukuthi balethe amankampani la ukuzobuyisa kwele Botswana.
Siyenza imarket survey yethu ama buyers eBotswana esitshela ngama products like butter cup, ama products like ama dairy products from dairy board ukuthi they used to consume those products kakhulu nabothanganda ukuthi kwakhona babe sithi khona unga compare i test yama products asewadla from amaya ama countries. Ours used to taste way, way better than lawa sewa alternatives. So they really need those products back in the market.
Ngodaba lokucishwa kwamagetsi eZimbabwe osokuphazamisa ukusebenza kwamankampani ekulungiseni impahla, uNkala uthi balethemba lokuthi njengokuthembisa kukahulumende lokhu kuzaba ngcono.
Indaba kagetsi in the past 2 months, yes, adinga ihlupha sibili kumakampanies lawa aproducer, and from what we are getting is that e-government is doing the necessary arrangements for which industry ithole amagetsi afanele ukuthi bekwanise ukuthi beproduce.
Amankampani amaningi ayavuma ukuthi indaba kagetsi isibuyisele emuva amabhizimusi amaningi ikakhulu bona abakhangelele ukuthi bathengise phandle kwelizwe. Unkosikazi Anne Bonnet isiphathamandla senkampani yeFemina Garments koBulawayo uthi bona sebethenge umtshina wegenerator ukuthi benelise ukuqhubeka ngebhizimusi.
We've got a generator which sele generator isiphathisa ukuthi siqhubeke sisebenza noma kulomlilo kagetsi kumbe ungekho. Ngale ndlela siyenelisa ukuqhubeka sithunga impahla.
So we can supply.
Umnumzana Datenda Mukazi owekampani yeProcitru Investment yona ethenga izilimo ezijeneyo ithengisa phandle kwelizwe uthi ibhizimusi kalibonakalanga kangako noma nje isimo somnotho singasihle elizweni.
Oh, what we do is
sithengisela imikambo ekuzwekazi le-Europe. Size lapha kwele Botswana ukuzobona ukuthi singathola imikambo emitsha yokuthengisa impahla zethu. EZimbabwe akulula ukuthengisela e-Europe ngenxa yokudura okuphaphisa impahla yethu. Ngakho kumele sidinge imikambo
emitsha. But we need to open new lines.
Inombolo zabeZimtrade ziveza ukuba ibhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana liphansi, kodwa wona amathuba okuthengiselana emaningi okwamagama. Botswana ithinga kakhulu impahla eningi phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa, kodwa iZimtrade ithi ngokuletha amankampani embukisweni ofana le Global Expo kulakho ukuvulela osomabhizinisi lamankampani aweZimbabwe amathuba emikambo emitsha. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kwele South Africa sebemanyene labanye babo kwele South Africa besithi kwethulwe umthetho ozavumela ukuthi benze umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa kuphela ngokuthi inkosazana Linda olwela amalungelo abathengisa ucansi esabelweni seLimpopo enhlanganisweni yesisonke uthi sebediniwe ngokusebenza bebalekela amapolisa.
Criminalization is killing us. Criminalization is making our kids to starve.
Ukwenqatshelwa lokhu kuyasibulala. Ukwenqatshelwa lokhu kwenza abantu bethu balambe. Ukwenqatshelwa lokhu kusehlisa isithunzi. Lapho esihamba khona abantu basikhomba ngeminwe njalo abazwisisi ukuthi inhloboni yomsebenzi esiwenzayo.
Ungethekelela izitalada ezibalisa iNugget edolobheni leJohannesburg emini lobe busuku. Ulena nelikhulu labesifazane abathengisa ucansi. Endaweni zabathengisa ucansi emadolobheni achiyeneyo, ikakhulu eGoli emalokishini abalisa iHillbrow, Berea, Uvel, lakho kugcwele phamu abesifazane lapho, iningi labo kungabeZimbabwe. ngokutsho kombiko ethule inhlanganiso ye-Human Rights Watch le-Sex Workers Education Advocacy Task Force. Abathengisa ucansi kwele South Africa basebenzela endaweni eziyingozi, becajile, bayabotshwa, batshaywe kanye lokudlengulwa ngamapholisa labanye abathenga ucansi. Sebesesaba njalo ukuthwala amajazi omkhwenyana ngoba kuyibo ubufakazi obubonwa ngamapholisa. Lokhu sekubafaka engozini yokumemethekisa igciwane lengculaza lokulithola. Ulinda ke uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu kulabo abavela eZimbabwe.
One, the work they are doing is criminalized and most of them are here in South Africa illegally.
Okwakuqala umsebenzi abawenzayo awukho emthethweni, kanti iningi labo lise South Africa ngokungekho emthethweni. Ingakho nxa bengabosha bethengisa ucansi bafika enkambeni sebesetheswa elinye icala lokweqa umthetho wokungena elizweni.
Unkosikazi Mary Nxumalo wenhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ECOSATU uthi umsebenzi wokwabelana ucansi ufana leminye yonke imisebenzi, ngakho ilungelo labawenzayo kufanele lihlonishwe.
Banalo ilungelo lokuthi basebenze ukuthi bakwazi ukondla abantwana babo. Sizimisele ukuma nabo, ukuba supporta ngaso sonke isikhathi njengabasebenzi. Umsebenzi wethu ukumela abasebenzi. Siye khona nasePhalamente siyofuna ukuthi idiscriminalizwe isex work ukuthi nabo bakwazi ukondla abantwana babo.
Omunye wabalwela amalungelo abathengisa ucansi laba nkosazana noSipho Vidima uthi isicelo sabo lesi sokuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni asipheleli eSouth Africa kuphela.
Uma ubheka ke nje wo wonke lamazwe alapha eAfrica, ama sex worker mangabe ukhuluma nawo wonke acela udecriminalization. And what decriminalization, ama sex worker wacela ukuthi bacela kubebetheke nje i industry ye sex work, bade bacela ukuseleko wo wonke ama president ama African countries.
Loba kunjalo bakhona abaphikisana lokuba semthethweni komsebenzi ukuthengisa ucansi besithi wehlisa isithunzi sabomama, ubangele kuhlukunyezwa kwabomama, ubangele kumemetheka kwegciwane lengculaza, uphinde ubangele ukuthunjwa kwabesifazane besiyabanjwa ngamandla ukwenza lo msebenzi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingubenedictine Nhlapo.
Ngaze ngigide kanjani, ngenze kanjani, bayangisola ngoba ngingumzwangedwa. Indaba emnandi kukhakhulu ehlatshelwa ke lijaha selingasahlabeli kwalezi nsuku Love Mama Jaivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba, inhloko zendaba. Inhlanganiso ebunjwe ukuba inakekele imuli yentatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu iTaitsamara isungulwe eHarare izolo. Abenhlanganiso zenhlangothi ezijeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla beqoqisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Siyachiyana ke lapha igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.